manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemugovera chikumi 3/2017 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakati nakei. Saka isu tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia.
Vanopikisa voenda kuKenya nekuGambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndopaita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde.
Vatenda ibiti vanoti nyaya yehuori ndiyo yauraya nyika.
Kubisati yorarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvimwe nguva aisikubatika ari kunetsa.
Vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvino hasi kufamba zvakanaka sezvo matemba acho ave mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Ngonzora vanoti vari kutumira nhumwa kuKenya nekuGambia kunonzvera mazano ekuti vangaombe sei mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti vakunde bato rezanupf musarudzo dza2018. Mapato anopikisa munyika idzi akakwanisa kukunda musarudzo mushure mekumba mubatanidzwa. Bato remDCT riri kuita nhaurirano nemapato akaita sere National People's Party, MDC nemamwe. Mukuzeya nyaya yenhaurirano idzi, tabata vamonzora.
Hongu, tinopedza sarudzo sekuziva kwamunoita dziriko pakati pa 12 August na 12 September gore rinouya. Ndopane mwedzi wesarudzo iwoyo. Nekuti constitution yedu inoti 5 years dzinorana kubva musi unoitwa sworn in president. VaMugabe wakaitwa sworn in musi wa 12 September 2013. Saka pachine nguva zvapo asi zvinhu zvaata kuda kukurumidza kuita vatsvangirai vanga vachitaura nhasi vachitoti ivo tinofanira kuti mumasvondo maviri ari kupfuura ari kuuya tinge tapeta chirongwa chekubatana nemamwe mapato asi tiri kubatana chete pakuti tiite presidential candidate imwe chete.
Ko kuti tichitarisa kune vanenge vachikwikwidza musarudzo dzedare reparamende zvinenge zvichifamba sei?
Asata uwirirana kuti tinge tichiita sei ipapo. Zvinhu zvatinofanira kugara nazvo zvatinofanira kugarira pasi nokuti tinogona kuti hatikwanisi kuti toti tosheya masits nokuti pane mamwe mapati okuti nyangwe vakakwikwidza havahwine kuita mamwe mapati okuti vakakwikwidza vanohwina. Saka tichida kutaurira kuti vanokwikwidza vachihwina waya ndo vanofanira kufilda.
Pane zvimwe zvipangamazano here zvekunze zvamuri kushanda nazvo mukuita nhaurirano idzi?
Hongu, tiri kushanda nevanhu mapolitical parties dzimwe nyika. Tiri kushandawo zvakare nevamwewo vane experience yakafanana neyatoda kuita iyi yekuvaka mibatanidzwa yemapolitical parties. Tiri kuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakati nakei. Saka isu tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia tichinostudia kuti vakazviita sei. Saka inini ndinenge ndichienda ku Gambia muzuwa 19 June kunoita kunotarisa nekuongorora kuti vakazvifambisa sei uye pada president uya akaramba kukundwa uya vakazvifambisa sei kuitira kuti president iye azobva nokuti tiri kuzviona kuti vamwe vachada kurambira pachigaro vajiwa election muna 2018 saka tiri kutogara tazvigadzirira izvozvo.
Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Monzura vari parunare muHarare. Vamwe vasungwa vatatu vanova nhengo dzebato reMDCT nePeople's Democratic Party avakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vakwira kudare repamusoro reHigh Court vachida kuti vapiwe mukana wekuvhota. Vatatu ava vanoti muzvare Yvonne Musarurwa, vatungamirai Madzokere uye vaLast Maenge Hama avo vakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza. Vatatu ava vari kujeri rechikurubhi uye vakaendesa uye vari kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachikwidza gurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau kuti vapiwe mukana wekuvhota uyu. Vaviri ava havasati vapindura dare vachipa pfungwa dzavo dzekuti vanavo vhota here kana kuti kwete. Mukuzeya nyaya iyi Tabata Gweta revatatu ava vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu tikavabvunza nezvekuenda kwavo kudare repamusoro.
Vatatu ava vari kuenda kudare reHigh Court nekuti ndiro remamwe matare anokwanisa kutonga nyaya yekodzero dzevanhu vari muutapwa. Kunyanya kodzero yekuti vane here kodzero yekuti vange vachirejistwa sevanhu vanovhota. Uye kana zuva rokuvhota rasvika vanokwanisa kupiwa mukana wekuti vavhote sezvinongoita chero mumwe muhoo zvake anenge ari kunze kwerusungwa. Pari zvino muZimbabwe panga pasina nzira yekuti vari muusungwa vawanikwe vachirejista kuti vavhote kana kuti vavhote nayo. Saka ndoo nzira dzavanoda kuti dziwanikwe dzitsanangurwe kuti pamasarudzo achatevera osava vose vari muusungwa vacharejistwa nenzira ipi zvakare vachavhota nenzira ipi. Iri rinova basa rezeki kuti itsanangure zvizere veruzhinji vazive tisati tasvika pasarudzo.
Ko bumbiro remutemo rinoti kudii?
Bumbiro remutemo rinongotaura kuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine kodzero yekuti chirejistwe kuti chivhote zvakare chine kodzero yekuvhota. Pane zvimwe zvikamu zvevanhu zvinonzi avakwanise kuvhota semuenzaniso vaya vanenge vanzi vakarasa njere havakwanisi kushandisa pfungwa dzavo vega saka nokudaro havatenderwi kuti vavhote. Topa zvemumwe muenzaniso wevanhu vanenge vakapara mhosva dzine chekuita nezvesarudzo vakabatwa nemhosva iyoyo mudare. Dare rikapa chirango chekuti sezvo vabatwa nemhosva yesarudzo hauchakwanisi kuvhota kwemakore mashanu kana akawanda zvakadai anotevera. Ivavo ndoo mhando dzevanhu dzinorambirwa kuvhota asi vangoriwo mujeri vakasungirwawo dzimwe mhosva hwadzo. Hapana chinovatadzisa kuvhota takatarisa bumbiro redu ratinaro. Naizvozvo vanototenderwawo kuti varejistwe kuti vavhote zvakare vachipiwawo mukana wekuvhota wacho.
Nyaya iyi ichanzwikwa rini nedare?
Pari zvino hatisati taziva kuti ichanzwikwa rini nokuda kwekuti Minister of Justice nevanomirira sarudzo dzacho vezeki havasati vaona mukana wakakwana wekuti vaverenge chikumbiro.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nyaya yekusashandiswa zvakanaka kunonzi kuri kuitwa mari yehurumende nemamwe mapazi ehurumende. Vanongorora mashandisirwo emari yehurumende kana kuti Auditor General amai Mildred Chiri vave nemakore vachitaura kuti mari dzehurumende hadzisi kushandiswa zvakanaka asi hapana chiri kuitwa kumisa uori uhu. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vari Gweta vatendai biti.
Because you know I'm a blessing, quite efficient in Uchikisa. You can get a passport within a day. You can get chitupa kanawene charasika kanawene mariako $10 because of this commodification of services, because my departments are akwa na mari. And mchiku ya kwa goreli ya rene kufu. Nikuva ino badara ne hurume and the Minister of Finance no pain nikuva. But toba ya mdede ayi badara nikuva ma 10 million aiva mu account yake. Zijiru kuitika. So in other words, Zanu PF ili kutendera kuchoro kwa mbure mtemo redu nukuni zimari zizi. Do zimari zavaru kushandisa kujinira. So the commodification of public service in government is now being weaponized against the people of Zimbabwe by a criminal rogue state. Do zijiru kuitika izuzi.
Asi izo maridzi, pana anozoona ere kuti dziri kufamba sei?
Hapana anozoona. Unless matter forensic, a special forensic audit. Mugora 2012 takaita a special forensic audit ku GMB. Because GMB ndo imwe futi inotambira mazimari muhurumende. Yotambira mazimari muhurumende, yotambira chibage chatengwa nehurumende, but ya account. When we did that audit, yakaitwa through Maichiri, the auditor general, we find out that wage bill ye GMB per year was $10 million. We found out that GMB had three different sets of management accounts. They couldn't even keep my book. So mune umori muma organizations are kutender wani kuti the sender is not holding. Vamgabe yango a figurehead president, ana grip munyika, because mkwe guru wakwe gura. And that's the problem in our country.
Asi dare paramenda harikwanisa here kuti nyaya dzidzeiwe kana pachitwa hore.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndo paita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde so that the country can be changed.
Ko izvozvo zvinenge zvichiburitswa naMaichiri izvi sei pasina anozoona kuti zvazadzikiswa nekuti vane makore akawandaka vachiti mune uoro uri kuitika mumapazi ehurumende.
Maichiri basa ravo nderongoburitsa zvinhu. She is an auditor. So auditor anongotaura kuti anongopa opinion yake kuti pana apa panhu apa. It's now up to the people of Zimbabwe to say, tovaita sei. Regrettably, parliament is not playing its role. Regrettably, civic society is not playing its role. And one of the things she knows some Zimbabwe, I'm not reading culture. So Vashoma Nene Vanove Renga, Juma report Jinobuda na Maichiri. But if you were to take time which is verenga, mune humori unojkisa, humori wema degree.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP, uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nasi tiri kuita hurukuro navaMoses Nyanisi vekuBinga, avo vari mumushandira pamwe wekubata hove dzematemba unonzi Twiite Carpenter Cooperative. VaNyanisi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo matemba ave mashoma muna Zambezi. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu, tabata vaNyanisi.
Kubika tiorarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvimwe nguva haisi kubatika ari kunetsa.
Chii chiri kupa kuti anetse pari zvino?
Mumvura minoti matemba asi kubatika sezvanga achiita mazuva akapema gore akapera aya.
Inyaya yekuti vanhu vari kutaura vawandisa here kana kuti?
Mabhota awandisa.
Ko hapana here zvekuti muderedze uwandu hwevanhu vanenge vachiraura matemba aya? Sei vanhu vakawanda vari kupiwa maresinesi?
Right, good. Ipapo saka na National Park vanga vachizvifambisa vachibvunza vachitarisa maboti okuona kuti matemba angaderedza sei nekubvunza kuti maboti akawandisa toderedza maboti here kana kuti toderedza madays okupinda mvura. Saka iye zvino takupinda 22 days vakaona kuti pamwe matemba angaite nani.
Zviri kubatsira here zvekuti mupinde mazuva mashoma?
Ya, iye zvino zvakubatsira nokuti anenge akubatika zviri nani kudarika paya pavataipinda mwedzi. Vamwe vanga vasingavhari, vanga vachipinda mwedzi wese. Saka iye zvino vamwe vakuvhara, wese munhu wese wakuvhara.
Asi hakuna here vamwe vanopinda vachiita zvekubirira zviyazvi?
Vangashaiki varipo. Vane mabhodhi asina kurejestwa, vanongopinda chete mukati umu vangoredza. Saka izvo zvakuda kuti government ipinde mukati ichitarisa nemabhoti acho kuti iwe unoshandisa ke iboti rine permission here kupinda mvura saka mabhoti aripo.
Saka imimi munoita zvemushandira pamwe munenge muri vangani?
Tanga 3-6-16 asiye vamwe vakashaika.
Saka masara muri vangani?
Takasara 3-11.
Vamwe vakashaikira mvura here kana kuti nezvimwe wazvo zvirwere?
Haa, vakashaika nokurwara havo.
Munoita mari yakawanda zvakadi kana zvinhu zvinyatsofamba zvakanaka kana makutengesa hove dzacho?
Haa, mari yakawanda hazvina hapana taati. Mukawana kuti wabata unokwanisa kubata 1 ton. Saka 1 ton 11 bags dzematemba kana kuti 10 bags dzematemba wogona kuita 1500 mwedzi wese. Saka chinhu chiri kunoitwa manje madhizeri toita zvokukweredza ndeni maketi yokutengesa matemba hatina. Saka vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kukwidza mutengo kana kuti kuderedza. Saka manje ndipo patiri kunetseka napo ipapo handimaona vanhu. Saka ndizvo zviri kutinetsa. So takuda kuti tiswage tione kuti tingawanawo maketi yokutengesa matemba here. Saka matemba ari kutenga ne $3, vamwe vanotenga ne $4. Saka isu tanga tichida kuti titenge tine $6 ndokuti tiwane tiporarama kuri nani.
$3 yamurikutaura here rinenge riri sagi here kana kuti?
Aiwa $3 per kg saka rava kuita $90. Saka unenge usina profit ipapo nokuti dhizeri riri kudhura. Saka iwo manje vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kuisa mutengo kana kuderedza nokuti vari kuona kuti hapana kwatinokwanisa kutengesa chi matemba.
Ko hakunawo here vamwe vezvitoro zvihombe izvo vari kuuya kwamuri kuzotsvaga matemba acho?
Iye zvino hakuna. Vamwe ivo vamwe varipo but havasi kuuya kuno kubhinga kuzotenga matemba. Saka vanhu vari kutenga ndivo vamwe vane malaisensi okutengeswa kumashopu mahombe.
Matemba aya munotengesa ari manyoro here kana kuti ndimunoomesa zvakare?
Aiwa handisi tinoomesa. Saka tikaisa salt then makuseni toenda toya then tomananika pamarex anooma ipapo pamarex tonanika nezuva kuvira kwezuva anenge atoita right.
VaMoses Nyanisi mugari wekubhinga vange vari parunhare kuchilila kubhinga kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uya achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemudzimai anoita zvemitambo anozikanwa iye nezita rekuti Amaiti T. Regai timboenda kuna Amaiti T tinzwe kuti sei vachishandisa zita iri uyezve vatipewo nhoroondo yeupenyu hwavo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda.
Zita iri rekunzi Amaiti T rakabva kupi? Munonzani zita rekuberekwa?
Zvichare kunzi Maititiri, ndinotonzi Maititi, ndine mwana anonzi Tanatswa, asi rekuberekwa rinonzi Felista Murata.
Makatanga riini kuita izvozvi zvemitambo?
Zvemitambo izvi, ndakangotangawo musi wa22 December gore rakapera. Ndakangofungawo kuti rega ndimboita chiskiti, ndimboona kuti vanhu vanoresponda sei semunhu akangokura achingoita zvemajokes. Saka nekufamba kwenguva, vanhu vakatanga kuti majokes ako aunoita how about ukambotraya kumboita kana zvemajokes timboona kuti zvinofamba sei. Saka tongoti 22 December that was my first skit yandakaita. Ndobva ndaona kuti response yacho yanga iri very overwhelming. Ndopandakabva ndangozvitanga.
Pari zvino zvakamira sei panyaya idzodzi dzemutambo munyika? Munhu angarara mhere?
Inini ndingati ini ndakazvimirira samaititi ndiri kurarama chaizvo. Ndakatoona kuti zvayakatoita breakthrough but pandakatanga ndaisambofunga kuti zvichandibhadhara. Ndaida kungosekesa nekudzidzisa vanhu asi ndakatozongoona kuti zvazvinenge zvinhu zvotoita kuti utowana chokubata cheuviri nekuti iko zvinezvi I am just traveling all over. Ndichori netrip izvozvi, I'll be going to Germany next week. Saka ndaona kuti kwandiri hangu zvanditisa breakthrough yezvi ndangoti inga Mwari akanaka.
Murikuti imi muri kuenda paGermany apa mune muri kufambirei Amaititi?
Okay, ndaka invite kwao kuti ndiuye ndite iyo stand up comedy kusekesa vanhu vanenge vari panzvimbo. Ini ndakamira mberi kwavo ndichitaura zvangu majokes angu vachiseka. Ndo zvandakakokerwa anzi stand up comedian.
Pane zvimwe here zvamunobata semudzimai?
Besides mutambo, profession yangu chaiyo, I am a designer. Ndinosona, ndirimai vanosona. Ndinosona matisheti, hembe, ndofunga pa Facebook page pangu, ndinotoisa madesigns angu. Ndobasa rangu chairo chairo iroro. Ndikati sekei sekei, ndodzokera zvangu pamushini. Ndinosona, ndinotengesa zvinhu zvakawanda, hembe, mabags, ndinogadzira, ndinogadzira butsu chaidzo. And besides being an actress as well, ndiri muimbi, ndinoimba zvakare. Uye ndiri mudzidzisi, I'm a counselor for women, ndinokansela madzimai kunyanya. I'm an activist for women as well. Saka, ndinoita zvakati wandei.
Pane maskita amakatarisira here angatarisirwe nevamwe?
Hongu mazuva ano ndanga ndichisiri mbonya noita maskita ekusekesa. Ndanga ndichiita touch more on the real reality. Though maskita angu ireality but ndinongoiisa mukuseka kuti vanhu vasanyanye kukwira mabipi vachitodzidza vachiseka. Asi mazuva ano I'm now concentrating more on reality. The real truth because I'm having a reality show soon. Yande ichitaura zveupenyu. Zviri kuitika zvakaita kunge yandakapedzisira kuita yekuti batai vasikana vemabasa zvakanaka. Saka mazuva ano ndirikubata kunyanya-nyanya zvemudzimba. I'm really concerned about mudzimba, mamarriages aya nezvinoitika masurroundings edu.
Chii chiri kunyanya kukubatai panyaya yemudzimba iyi?
Inini ndirikuona kuti divorce rate zvongoti munyika yedu iyi ari kukwira zvekuti ndinoshaya kuti chiko chiri kumboitika. Vanhu vari kutorerana varume, vanhu they are always fighting. I had a case recently yemunhu akapiswa nekuti as a counselor a lot of people come to me to my inbox senior down. Akapisa munina wake awana ari pasina kunaka nemurume wake nabamukuru. Saka you find kuti zvinhu zvakadaro zvisanike ndinobatikana zvikuru nekuti I've been married for quite a long time. Zvekuti mamwe masikita ndotoita it's part of my life but I've learned to be strong. Noti kuti munhukadzi ukada kubva wati gojodo nekuti you are having problems zvese zvinobva zvaneta.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maititi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemhirizhonga inonzi yakaitika pamugodhi weTech Mine uri kuBulawayo, apo mapurisa anonzi akarova zvakaipisisa vashandi pamwe nemhuri dzavo mushure mekunge madzimai evashandi aratidzira achivharisa mugodhi kusvika vaudzwa kuti varume vavo vaizopiwa riini mihoro yavo yemwedzi mitatu yavanga vasina kupiwa. Muhurukuro yedu tabata mumwe vashandi vepamugodhi uyu vaBlessing Moyo. VaMoyo, mungatiudza kuti zvinhu zvamira sei zvichitevera mhirizhonga yatinonzwa kuti yakaitika pamugodhi?
Kune vamwe vana vakatoafekta kana tigasiwawo, vamwe vakatenda kuchipatara. Nemamwe madzimaiwo, pane mamwe madzimai anga ane nhumbu havana kukwanisa kutiza, saka vaingokanda nematigasi chero. Vangosvika pamba pako vakaona dhoro rakavhurika kunangokanda ipo panguva iyi. Ura, apa mamwe ne vana, saka vazhinji vakafika nematigasi. Vazhinji vakatorohwa, vakatokuvara sekucheko nemapurisa zvisingaiti. Nechokonesti, vakauya vesapoti yakazara rori kesho. Dzauya sikita, maisa vanhu sikimu kombo nemomuya vanhu vakamanya, vamwe vakarohwa futi. Zvakadaro kuti vatikese tikarara musango nevana, hapana kana akatomborara mudzimba musiwe. Tavata musango tese, nekuti mukombo nemamusingachagari. China, ndopa zvakazofuma zvichinzi aiwa. Vese macontractors ose muye musarindi zvinhu zvenyu, mahadhiepi, maovros, magambutsu zvese zvavanga vakapiwa nemaita uye usarindi kunzi basa rapera. Vanhu vanambopikisa vakati kana vachidawo kuti sarindi nebva vafunyatipa maridzi edu, aregai tisarindi nekuti tikapikisa futi takusvika kurohwa. vatikani vesarenda nezuru nhasi futi takunzwa zvinhu mira yekusarenda tozoona nemandi saka tisataziva kuti information yakamira sei but so far vari kushanda kwezvino mapermanent inini zvangu handachigara kwamaini asi kuti ndiri mushandi tisinoshandira underground yacho
pane vakasungwa here pamhirizhonga iyoyi
ndatobvawo information imwe nhasi ichinzi pane vamwe vakasungwa so far vatoriko zviri kuchitongisa vakatosungwa kubva musechiep vamwe ariko nhakanisozvata vachabudisawo sei tasingazivi kuti kubvunza mari yako ende imhosva ende zvinorovesa tasingatombozvizivi nekuti pasedi pavakatisiisa tasingatarisiri ipapo kuti vangazosvika pakuzorova nemadzimai edu vangazosvika pakutidzingirira nematinogara mukomboni vachingatanyengereri chero nechemberi dzangadzingwa mukwangwani kwavangogara vangorohwa
mungaisa huwandu hwemapurisa akauya mukomboni kunhamba yakakura sei
chipiri paivasei vakatanga vari angavasvika kana 12-13 but pakazotanga mhirizhonga yakuzomanyiswa nokuzodini takazoona pauya ine mota yekutanga yakaya nemasapoti miti vanhu vakawedzera kumanya vakati nyaya yatokwira makati ovedi zvorovinga tikanzati ratozouya futi zvimota zvihombechero zvid zvirori isusi taratonza kudhara zvinhu pane masapotintans ari kuuya afana 600 then masoja ari kunzi 30 ari kunzi vesanga chiuya so far vesanga achinzi ari 130 parorita yakasika mukomboni for sure yakasika yakazara ende chita zvekurembera vakazara hapana kana munhu akasaramo musi iyoyo vakaita munyama ndo vakabatwa vakadzingirwa vakamborohwa vakanzi
chii chikonzero chakanyanya kusvitsa kuti madzimai enyu varatidzire
chakaitika inyaya yenzara baba nokuti 3 months hazvingaitazvo kuti ndikudzei pei yatinohora but dei yacho yatinohora haisi yekuti ungambodarikirwa 3 months usina kuhora mari yacho ishoma saka zvazva kunetsa kuti vazhinji tine vanoenda kuzvikoro vazhinji futi dzimba dzacho dzekambani ishoma vazhinji tinetoloja landlord kwanenge achida mari yake vabereko kumusha vakatarisira kwandiri vana vandina vakatarisira kwandiri ini wacho nenei ndakatarisira mari iyeyo apa makuzi 3 months musina kana kuora havana kana zvimwe zvavari kutaura kana kumbotitsva kwairini vakangonyarara saka zvakasvika pakuzorwadza mamai kuti kusvika rini tichigara takadai apa vari kutimanikidza kuti endai kushopu musinokwereta zvinhu kushopu shopu yacho ende fo acho nemadhorera hunoita zvakaoma zvakazviita kuti madzimai arwadzii akati no varomedu ari kufira mahara
saka makanzi mumiswe basa sezvamataura kuti muchamirira musi wemuvhuro makazvipira here kuenda muchisiya mari yenyu
kana vo vakati timirire tinemirira pasina hapo zvepolisi mukati nokuti ivo tasona sekuti vakutobhesa nepolisi vanongoziva tikanetsa vakuze kudanira chi polisi saka isi tichangonzwa timandi yacho kana vakati mirai tikupei inopinda riri tichangonzwa naivo
manga makateerera kuna vablessing moyo mushandi wepamugodhi wetechmine uri kubulawayo muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai maoko ablessing zulu
tinotenda Jonga regai timbokuridzirei kambo chidhafudhunda kubva kuna ende muridzo
chinonenedetsa nyika pachindofamba maingoendoenda inogona kutamba zvine simba china marunda ndatofunga kutitengera zimbambamba rejira reganda ndichachiti chibai kana chendiva makumbo kunge danda ndichamuendesa kunyika kure kure kwatinofara ndichitambarure
nako kambo nzwisa chete chidhafudhunda kubva kuna ende muridzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vanopikisa voenda kukenya nekugambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa wekuti vakunde zanupf musarudzo vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka nekuti matemba ave mashoma Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo ukuthiya leli bandla liqega.
But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeziviki ezayo.
Siyasisebenza iLower Gweru Heritage and Development Association sibambane namanye ama-association kodwa kuyinto esithungamela kakhulu ngoba lenhlelo zethu zikhangelele lokuthuthukisa uzulu wonke weLower Gweru.
Ukuhlelo lwethu lwabesifazane lamhlanje sixoxa lomnumzana Zipho Ndebele wenhlanganiso ye enkundleni Padare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo sekuchiyele libandla lixega esigabeni lesi. Kubikwa kulamaxuku amabili elinye lisekela owancintisa ukuba ngumsekeli kamongameli umnumzana Cuthbert Ncube wanqotshwa lelika lo owanqobayo umnumzana Sam Siphephankomo. Lokho sekubangele ukuthi kusungulwe ikomiti ezazama ukukhumisana umlotha. Sikhulume lomnumzana Nkomo saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamaxuku adonselana amandla kobulawayo.
Well, yes, kuliqiniso. Akula kulababili kwacelwa mina lo ambassador Mvundo ralo lo national chairman uMavaire ukuthi sikhangele njengoba ulawayo. Ya, lokho kuliqiniso.
Ukuliqiniso njalo na ukubana la thilina kudissolve i-committee yakobulawayo.
Angazi kumbe ulokhuza uMethuseli Moyo uspokesperson likhukela khuluma laye yini. But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo baphume lamabizo abantu bonke kufanele kuphunywe labo. So lokho yikho esikukhangeleyo ukuthi kwenzakale nga i-action yona leyo nayo eyasayinwa ngabantu bonke ababekhona from both sides khomba ukudissolve angikwazi thina silisebenzisa ngalelo bani but i-action ngesikhiwa speak louder than words.
Lingasitshela ukuthi kahle kahle okuhluphayo kuyini?
Well, Chris, abantu laba basitshela from both sides ukuhluphana kwabo. So ke sasesivumelana labo ukuthi hayi singabantu banye asikhohlweni obekuhlupha asiqaliseni kabutsha silungise into le nikwe esakuvumelanayo. Kuyenzakala ukuthi abantu nxabe ngabantu baxabane kumbe bengazwisisani ngento ethile kodwa ke umsebenzi wethu wayekuya ukuthi sibumbe senze abantu abe bengasebenzi ndawonye kuqala basebenze ndawonye.
Kuliqiniso ukuthi kulokubandlululana ngokuthi lo ngumshona lo ngumndebele.
Hayi lokho akusikho qiniso. Akusikho qiniso ngoba ungabuza umbuzo njalo kufanele ukuze le Harare ukuze le Manicaland kodwa ke akusikho qiniso lokho. Okuliqiniso ukuthi abanye bayazama ukusebenzisa lokho. Bathi thina njengabathungameli asifuni ukusebenzisa sikuvumeli futhi asizivumeli. Yikho sithe amagroup omabili ahlangane kubunjwe into eyabantu bonke abakhona. Kuyajengisela ukuthi hayi into enjalo vele ngeke sayi-approve.
Alo ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lomnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli webandla le-National People's Party kodwa wanqotshwa. Ubekhuluma sikhulume laye eseJohannesburg eSouth Africa.
Ukusami njengobana usazi ubana mina ngilapha eMzansi. Okwenzakala ngale, I wouldn't comment much. Ngoba esikhathini eziningi yizinto esizibonayo, esizibona kuma-internet and so forth. So nabomzwangethu. So I wouldn't actually dwell on that much.
Wena njengoba ungumunye owancintisayo ukubana ube ngumsekeli kamongameli kodwa ungaphumelelanga, ungathini kathesi nxa ukhangela okwenzakalayo ukusizwa ukubana kulokudonselana lalabo abasekela wena?
Look, ama-elections they came and adlula, asika adlula ama-elections. Democratically yonke into yahamba ngendlela eyahamba ngayo, of which I accepted ama-results. Aphumayo ngamseka ke umongameli ubaba ngale. Yes, we have rallied behind him and I'm still rallying behind him because the objective inhloso yokubona impumelelo ikakhulu phakathi kweqembu lethu.
Bakhona bathi kathi ungani ungaphumeli egcekeni uye khona ngale kobulawayo uyokhumisa abantu umlotha uthi wena sihambeni phambili.
We have always sisebenza neqembu lapha ngikhona and siyaxhumana nabantu ukuthi please makube nokuthula makube nesizotho so that esikhathini esiningi we need unity in the organization so that at the end of the day i-objective inhloso yethu yikubana sikhulule isizwe sakithi. Singalahlekelwa injongo yethu. Let's look at the broader picture. Ukubana njengobana sesisondele kuma-elections next year, siyazi ubana kuzokuba khona izigaba, kuzofika abantu, kuzovuka abantu abanembono ehlukileyo naleyo ebhekane neqembu yokubana next year ngomusa kaNkulunkulu we need to bring a change elizweni lakithi laseZimbabwe. We are so tired, we are fed up ngesimo esikhona. We need a change and that change must definitely come next year. So that's the objective esibhekane nayo, umbumbano abantu bakithi bebambane babe munye and rally behind our leadership, behind our president, behind the executive ekhethwe ngentando yabantu.
Alo ke ngumnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Kulontombazana okhubazekileyo ohlala eGwanda othiwa nguSympathy Sibanda obethwele nzima ngokuhamba wasephathiswa ngamalunga ebandla le-MDCT bamthengela inqola yokuhambisa i-wheelchair. Sixoxele siphathamandla salelo bandla umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into engayitho ukuthi baba yinto enhle ngoba kwaze kwaphekwa le mbuzi kadla amasi kadla le mpukho ephezulu abantu bejabula ukuthi umntwana usencedisiwe, umntwana sethole usizo.
Ungasitshela ngamafitshane ngomntwana nalo owaphathiswayo ukuthi kwahamba njani, ngumntwana onjani, njalo kuyini okwenzakalayo?
USympathy Rwanda inkazana eyazalwa mhlaka 13 zibandlela 2008 kodwa ngenxa yokuthi umama wakhe unokuthula Juma waphuza ukubeletha umntwana waba lesifo esifaniswa esabaziza ijondice wayelatshwa umntwana leyo jondice kodwa uthe uphela ukwelatshwa umntwana waba le-brain damage ngayokuthi amathambo engqondo kasabambanaga ngendlela efanileyo lokho kokwenza ukuthi umntwana ayehluleke ukuthi azincedise umntwana ayehluke ukukhula bathi abazali bekhangele babona after inyanga ezisithupha ukuthi umntwana kaqalisi ukwenza njengabanye abantwana umntwana kadlali njengabanye abantwana umntwana kayenzi njengabanye abantwana bayohlolisisa umntwana laba abayazi ukwelapha bayatholakala ukuthi umntwana kulaleyo naprentimente naleyo emitor so ngikhuluma kanje isimpathi ukuhamba kagwanisi ukuzenzela into eziningi izilula phandle kagwanisi abantu babona umama unithi ground esedlula ngemota bambiza bathi mama njengoba wena uwumuntu omhlophe ulithiwa besicela isicele amanye amakhiwa ukuthi lo mntwana olodubo lapho umntwana ofuna usizo unithi ground yikho lapho abuya khona kobulawayo wabe sethenga le yena leyo i-wheelchair mhlaka 25 ne-Africa Day
usizo lolu lalupha liphansi kwebandla na kumbe yisipho elasiyenza nje mahlayana
hayi lokhu kwenziwa ngaphansi kwebandla le-MDCT ngoba into ebese ngikhohlwe ukuthi ngisho ukuthi uthalimana eprovinsi ye-Matisouth kubandla le-MDCT ubaba uSolani Moyo abambiza bedingi emnyama kumbe black dog ngesilungu wayekhona nabanye labasebenzi abaku-MDCT babekhona kunikeza kanti kwakwazi ukujabula okukhulu
Alo-ke ngumnumzana Swithan Ntshirodza isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Yikudibana kuhlelo lwemaphandleni igama nguntungamile inkomo Namhlanje engisebhinga njalo ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mukombwe.
Siyabonga Nkomo, kunjani ngakuwe rafu?
Hayi siyaphila eMelika, kunjani eBinga?
Ah, eBinga kuyaqanda qanda, kuyachisa-chisa kodwa hayi, kanya kuyaphileka.
Hayi kuhle kunjalo Mukombwe, emasimini lapha kumi njani?
Emasimini Nkomo kwimi manzonzo ngoba abantu asingeke sithi bavunile ngoba ngikhangela thina abantu bameja kuthiwa ngesintu sethu umuntu akavuni inqola zakhe ezinhlanu uyawuhlwa uphakathi ngaphakathi kodwa abantu umuntu uyavuna inqola zakhe ezingu-10 kodwa kulezi nsuku abantu badlalela phakathi ngaphakathi ikuthi emasimini akukuhle kangako ukuthi of course abantu bazaba lesikafu esifika bebhukubo-August after August ngibona kuyabe seku funeka ukuthi uhulumende wezanu angenele nxa esakhona ngoba uyabe engasekho asikwazi
kuyini elikutholileyo abathole okungani kuthe xaxa
angathi abantu abathole ngcono ngabantu abalimaletwa i-small grain inyawuthi hayi la bathole kahle abalima umumbu hayi ngabaphumanga kahle kangako but singathi njengokukhuluma kwami ukuthi ukufika ngo-August abantu beyabe bezamazama ukudla but njengoba siyakwazi ukuthi umthetho kahulumende abantu be-arex basazungazunga emaphandleni emasimini ukuthi bebona ukuthi abantu bavuna okungakanani but ngoba kathesi singathi ngoba ukuvuna lezifuyo phakathi ziyabe zikhona uyakwazi ukuthi ebhinga kulezi nsuku inkomo ziyafa imvu ziyafa inhlazi ziyafa so ukuthi abantu ngoba kudala kwakuthithi lingaswela emasimini likhangele izifuyo lingaswela izifuyo lingene phakathi kwamanzi ligole inhlazi manje kathesi two ways emanzini inhlazi sezifa sekuthifa le mvubu phandle inkomo ziyafa lazo so impilo yabantu izaba nzima nkomo
zibulawa yini imvubu inhlanzi okhuluma ngazo le nkomo
Ah, ukuthi kabakacaci kahle ukuthi abantu beveterinary labantu beminister of health, the council, the national parks, the forest commission uthi baphume kahle kahle ukuthi umkhuhlane abangawuthi ngobulala imvubu lenhlanzi umkhuhlane bani ukuthi kokhosi abanye bayabe khuluma ukuthi maybe anthrax kodwa kabakasiniki okuyikho kangako njenge council ukuthi hayi badala sina njenge minister of health, veterinary services, national parks sibona ngathi umkhuhlane lo unje uvi kero kangaka of course sekuzanywe ngendlela zonke ngoba bona kuke kwaba lama case 102 abantu abafile ngobo chief sabangathi ngenyanga esibhedileyo kodwa hayi ukukhanya ngoba iministry yathi abasymptoms bakhuluma labantu la izakhamiza ukuthi hayi umuntu angava nje babekwazi ukuthi bagijima esibhedileni kodwa hayi ukukhanya kuyasetshenzeka sibili ukuthi hayi abantu ndiyanolonga ku risk kade sikhanye lezi
babedle nabantu labo ukuthi bafa
babedle imvubu zankulu hathi ikakasi yemvubu zankulu zasifa emazini so abantu babezidobhele emanzini bona besenza imrhwabha abanye besefeke emafrijini abanye besezayo bengakwazi ukuthi imvubu ziyakwazi ukulawa yikwini
sibuyele emasimini lapha wena njengomkomke kuyini okutholileyo uthole okunganani
umbuzo lo mkomo uzima ngesintu kodwa hayi ngathi hayi yuvunile mntakamhamba okulutshwane kakhulu ngoba indawo yami silima kakhulu inyawuthi hayi inyawuthi hayi layo sivile umumbu mbona umumbu wami hawuthi ngazuza amasaka kwana 20 kuyabe kunzima but inyawuthi ngathi ngivunile sivile okuzwayo
likhangelela ukuqeda nini ukuvuna ukuze zingene phela emahlangeni inkomo
ya bona njengokuhlala zayithu sike zahlangana labasobhuku labo sasivumelana ukuthi mhlaka 1 kumele umuntu wonke seqedile ukuvuna inkomo zingene emahlangeni kodwa ukukhanya bona abaqeda intambo osobhuku bakukona amavillages abakhulu bakukona ngabakaqeda ukuvuna kwankona so usho ukuthi sisezahlala phansi kusasa sibonisana ukuthi maybe sinika elinye iviki wezotoko umuntu akwanise ukuthutha izilimo zakhe emasimini
hayi siyabonga mukombwe bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo
hayi nami
belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamile Nkomo
Siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu lwalamhlanje liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lo sobhuku umnumzana Matthew Nketa owelowa kweru Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Yebo baba kanti ngiyabonga lapha ukhuluma lo sobhuku Nketa elowagwelo phansi kukamlisa usikhombile ngaphansi kwendlini sogwayo
ye ungasitshela nje ngamafitshane sizwa kuthiwa kulo mcimbi eliwukhangele ukuthi liwenze kunsukwane ezilandelayo
sifuna ukuthi kwenziwe uhlelo lukahulumende olwezamasiko uhulumende siwasibumbela iministry yezamasiko so iyaqalisile ukusebenza enyaka qalisa ukuwenza imbuthano yokuqala sizabe kule district arts and culture celebrations ezizakuba sensukamini chiefs hall insukamini chiefs hall yaba i-chiefs hall ngendaba yezimvula ezingu-4 ezithi uchief sogwala uchief bunina mkoba uchief gambiza lo-chief chundura sesiyanxusa abantu balezo zigaba ukuthi babuye ensukamini mhlaka-16 June ngakungathintanga ngohlelo likahulumende lapho kuyabe kubuthene khona wonke umuntu oyisizalwanayo sakulezi zindawo engizidalileyo sizethengisa amasiko ethu ngoba ilowa gwele yi-migran ilabantu abasuka endaweni ezithiyathiyeneyo so sizethengisa amasiko ethu kodwa ikakhulu amasiko esintwini anjengawesindebeleni awesishoneni awesizwe sikamambo nazo zonke izizwe ezinele kulezo lamakhosi bese ngidlulela phambili ukuthi mina njalo futhi ngimele ilogo ele-Heritage and Development Association sikhangelele ukwakha i-center yethu emvumileni business center so sidinga ukuncediswa
Kuyaba kugidwa, kuyaba kuhlatshelwa, kuyaba kudliwa inyama, kuyaba kusenziwani. Hayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ya, ngiyavalelisa kanti ngivalelisa ngenxusa uzulu wonke, ikakhulu bona abantwana beliwagwele abakhatshana abasemazweni. Cela ukuthi basincedise ngoba sithuthukisa isasa yabo, abafowabo abaseleyo labo bazabuya kasebebuyile bafikele endaweni ethuthukileyo. Sabajoyinane leliwagwele Heritage Association ukuthi ithuthukise ingakibo yabo. Ngiyancisa zulu leliwagwele, zulu elinyama linaba abalandeli. Siyalicela lonke labangena amachesi ifestival lisiko buyani iyabe ikhona indawo yenu. Sinxusa wonke umuntu bantu sizovuselela isiko lethu. Isizwe silahlekile esikhangelele ukuthi sizabuya ngokuvuselelwa kwesiko lesintu. Sonke isintu silesiko eliqakathekileyo. Siyanxusa, siyanxusa abantu beliwagwele ngokwenu lokhu. Ubambeni ngezandla zonke, ngiyabonga yini okantetha khonapha sezihlala semkhaya emsukanini.
Hayi lathi sibongile. Alo ke bekungusobhuku uMatthew Nketa owelowa gweru ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com la ku Facebook. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ethi enkundleni Phadare. Siyakwamukela kuhlelo.
Othi hayi ngiyabonga lokho ungena phakathi kohlelo lwenu namhlanje.
Inhlanganiso yakho enkundleni iyande ukuthi abesilisa labo bathi bahlukuluzwa ngabesifazana. Isinjani le imbiko sikhuluma lamhlanje? Ilokhu iqonga iyehla kumbe lokhu injalo?
I-statistics esikhona elizweni sitshengisa ukuthi amadoda ewahlukuluza kakhulu omama. Kodwa kulama-research akhona ayenziweyo and asihamba xoxisana nabobaba nabanye ababuya bedinga ulokhu zenoncedo ayaziveza ukuthi bakhona ababa labo abahlukuluzwayo endaweni eziningi ezishiyeneyo. Inkinga ngokuba kwazi sibili ukuthi obaba abahlukuluzwa baningi okunganani kunzima ngoba ababa abaningi bayasaba lokukhuluma kumele kuyayika emapholiseni kumbe ukubuya bezoncediswa entweni njengecounselling bayasaba ukubuyaezela endaweni ezinjengazona lezo. Kodwa bakhona abaithwana ababuyayo okutshengisa ukuthi bakhona ababa abaningi okwenzakalayo kibo khona lokho kodwa kunzima ukuthi kuyebuye kezovela ngenxa yendlela mhlawumbe amadoda akhangela ngayo kunxa mhlawumbe usutshaya wena wesifazane ingani yindoda leyana engaqinanga. So kuyabe sesaba khona ukukhangelwa ngabantu kubi ingani ngasobantu nganawasomadodadoda sibili. So ukuhlukuluzwa iqiniso ukuthi wayahlukuluzwa ngendlela eziningi ezijiyeneyo hlanisa utshaywa kuthethiswa lakho konke okuningi okujiyeneyo.
Nxa bebuya obaba laba besitsho njalo liyabakholwa yini? Njalo zikhona yini impawu ezikhomba ukuthi langempela bahlukuluzwa?
Abanye bayabe kutshengisa especially laba abetshayiwe babe kutshengisa la manxeba abalawo labo mhlawumbe abathethiswayo onjakhonokhyana abanye babe nazo ama-meseji babhaliweyo kuwhatsapp ukuthi indoda mhlawumbe ithethiswa itshelwa izinto ezinzima. So bufakazi sibili hhayi bona bukhona amadoda namaningi abuya ezovela sibithi hayi mina ngingahlukuluzwa ngaleyo ndlela langaleyo ndlela bufakazi bukhona. Ekusala laba abalutshwana mhlawumbe sabe sebona ukuthi mhlawumbe sedonselwa mhlawumbe ecourt sebuya sezozama layo kungani sefuna layo kungani layo uyahlukuluzwa. Bakhona laba abanjalo kwesinye isikhathi sananzeleleka of course abantu abanjalo ukuthi hhayi lo uzama ukucatha kuphela kodwa yena nguye ohlukuluzayo otherwise lokho ezena inkosikazi wakhe. Wena lowo muntu onjalo uyancediswa ukuthi angahlukuluzi inkosikazi wakhe aboniswe ukuthi lokho akwenzayo kubi. Kodwa bakhona sibili ababuyayo kube sobala ngoba labanxeba uyabe nawo kwesinye isikhathi lezi nkulumo ulabe nabanye abantu futhi kwesinye isikhathi abafakazayo ukuthi into enjalo iyenzakala.
Lilazo inhlelo eziqondane lokuthi lixoxisane labesifazana kumbe lixwayise imuli kumbe linalikhuluma labo baba kuphela?
Thina inhlanganiso yethu kakhulu 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 ijone obaba. Kwesinye isikhathi kuhlelo lonalolo olufananayo kube lesikhathi sokuthi kukhulunyisana labo mama eceleni bodwa labo baba eceleni bodwa behlanganiswe kukhulunyisana labo bendawonye. Njalo siyasebenza nezinye inhlanganiso ezabomama asikho ukuthi sizimele nje sodwa laphansi sincedisane labo ngoba injongo yethu injongo efana nayo izikhathi eziningi yokuthi siqede ubudlwangudlwangu phakathi kwesigaba kube lokuthula ezimulini izimuli zibe zimuli ezihlala zithokoza ezizathuthukisa ndalo lokhu zena isigaba seZimbabwe. So kwesinye isikhathi siyasebenzelana njalo ne-Ministry of Gender, Women Affairs, Gender and Community Development ekhangele kakhulu ihlanganisa labo mama. So sesithuba lasesihlanganisa khona abomama labo baba basisikhathi abafana labankazana kungabi lo muntu ophilayo esesaba kumbe ohlala oselilele sesibhedlela songasakhulunyiswa nakuhle esigabeni. So ngezinye indlela omama siyasebenza nabo labo kwesinye isikhathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadare enkundleni, obesichasisela ngembono yabesilisa kwabesifazana nokunye okuthiyeneyo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lamhlanje. Ukudonselana amandla kubandla le-National People's Party likhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuthiya leli bandla lixega.
lamhla kuhlelo liphuma le ndaba sixoxe ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lodwa namhlanje. Igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.